Yave chokwati kuti sengezuva senator vabuda mugazeti nhasi. Saka tatabvumirana kuti aite senator kumatinowe pati zvandaona nhasi tagara tabvumirana kuti ini nasiso ndisi masenator ekubulawayo, but iye agara ari yega akaziita senator kumatinoti akaisa pfulu tiri maclaendi apfulu loya wetu akamuisa aita senator kubulawayo, ndizvo handofunga tichaita problem. Zvataimesana naChamisa kuti ndizvo zvarovoita, sengezvo aisa aita worse than that.